masangano aya anoti vanhu vazhinji havana kwanisa kunyoresa kuvhota munguva yakatarwa gore rapfuura zvichitevera kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vaziva nai muzorodzi vanokurudzira vechidiki pamwe nevaimbonzi vanhu vekune dzimwe nyika kuti vatore mukana uyu vanyorese.
Tinoona sedonzo rakanaka ratorwa nezeki rokuti voter registration inge ichienderera mberi tanga musi wa5 kusvika musi wa15. Isi tatigamuchira tichakurudzira vanhu vese vanogara mumadhorobheni umo munonzi mune mapesendeji mashoma akabuda panhaurwa dzaiitwa mazuva apfuura. Saka tichatora mukana uyu kuita maroad show, kuita madoor to door campaigns nekuita mabhaisikopo mumacommunity halls mudhorobheni kuti tibudise vechidiki nemadzimai akawanda vaende kunonyoresa kuvhota vatore mukana uyu kuti vagokwanisa kunge vaizodecida ramangwana ravo muna 2018. Tichatora zvakare mumamainzi munanamachava mumaplantations umo munowanikwa vanga vachinzi ndoma alliance tivakurudzira zvakare kuti vangonyoresa kuvhota pachirongwa ichi chakuuya.
Masangano aya anoti anosvitsikana neuwandu hwevanhu vashoma mumadhorobha vari kunyoresa kuvhota pachienzaniswa nevanhu vanogara kumaruwa. Pakupera kwechikamu chechina chebvr gore rapera, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakati pavanhu mamiriyoni mana nemazana masere ezviuru zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vakanyoresa kuvhota vanhu vekumaruwa. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano remasungo United Residents and Ratepayers Alliance vahardline tangai vakurudzira vagari kuti vashandise mukana uyu wekupedzisira.
Isu vamiriri vagari tinokurudzira vanhu vedu kuti vachimanyirana vanhu vorejesa kuvhota pamopup yatapiwa ye10 days. Vose vaya vakasara vasina kurejesa tinoti ndai morejesa kuvhota. Kuvhota kunotibetsera kuti isu sevagari tinosarudza vanhu vekanzuru vamakatingati makansela atinoda isu anovaiwa anozokurudzira kuti service delivery yedu ive inoita zvakanaka. Tisazongowanikwa tichingochema nezveservice delivery asi tisinawo rumwe rubetsero rwatinenge taita. Ngatiitei tigokwanisa kuvhotera vamwe makanselers anokwanisa kuzotiitira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka muguta redu.
Vanomirira vakaremara vanotiwo nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa chegore rapera nezvikonzero zvakawanda asi vanokurudzirwa kushandisa mukana wamuka uyu. Mutungamiri wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DART vahenry Chivhanga vakurudzira nhengo dzavo kuti dzisasarire pachirongwa ichi.
Isusu tirikurudzira kuti vanhu vakaremara ngavaende vandorejista kuvhota. Chakanakira kuenda kunorejista kuvhota yechino vazhinji tiri kutaura toda self representation asi kana tichida kuti tive neself representation nesuwo tinofanira kurejista kuvhota kuitira kuti vaya vatinogona kuti tive tinozosarudzavo vawane vanovavhotera pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe. Uye tiratidzewo kuti tiri pati yenyika yokuti tiri vanhu vanofanira kuparticipata mumacivic activities omunyika nemapolitical activities omunyika. Nokudaro toda kuti endai mose mundoregista kuvhota vaya vanga vakasaririra. Uye toda kukurudzira vanhu vanogara navo vatakurei vaende kundoregista kuvhota.
Mukuru weZEC Masvingo vaZEC Pudurai vakabudisa mashoko ekuti chirongwa chiisa chekunyoresa mumawadhi yemudhorobha chinotanga musi wa5 ndira chichipera musi wa15. Chichaenderera mberi kune mamwe matunhu eMasvingo anoti Gutu, Chiredzi, Bikita, Zaka, Mwenezi nechivi kusvika panopera mwedzi wakukadzi. Izvi zvichange zvichiitikawo mune mamwe matunhu ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.